manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemuvhuro ndira 31/2022 makatirira ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vashandi vehurumende nhasi vanyorera hurumende tsamba vachiratidza kusafara kwavo nekunonoka kwavanoti kuri kuita hurumende kushedzera musangano wekuzeya nyaya dzemihoro.
Tatichiwirirana kuti ngatifambei tichishanyira nzvimbo kana kuti maofisi atinoziva kuti ekonomi yeZimbabwe ndoko yakakuvarira saka maofisi anotisanganisira maofisi avabiti anosanganisira waimbo vemuzinda weUnited States of America Embassy anosanganisira maofisi aimbova ibato rinopikisa anosanganisira magolf club kwaiendwa nevanhu vakaita sana atsvangirai vachinotamba golf ikoko vachiwirira nevarungu kuti ngatiparadze nyika
Mukuru weZimbabwe Citizens Forum vaAlex Gakanje Kandishaya vanoti vachange vachishanyira maofisi nedzimwe nzvimbo dzinoshandirwa nevanopikisa hurumende. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vashandi vehurumende nhasi vanyorera mamwe makurukota ehurumende vachigunununa nekwavanoti kunonoka kuri kuita hurumende kushedzera musangano weNational Joint Negotiating Council wekuzeya nyaya yemari yavanotambiriswa nezvimwe zvinobata raramo yavo panguva iyo vashandi ava vari kugunununa kuti mari dzavari kutambiriswa hadzisina chadzinotenga. Frank Chikore anotipa nyaya inotevera.
Mutsamba yavasvitsa kuhofisi yavapo mavhima vanove gurukota rinoona nezvevashandi pamwe negurukota rezvemari vamutuli ncuve nasachigaro wepublic service commission vavincent hungwe mutungamiri wesangano rinomirira vashandi vehurumende rezimbabwe confederation of public sector trade unions amai cecilia alexander vati sangano rava harisi kufara nekunonoka kuri kuita hurumende kushevedzera musangano wenjnc kuti vapedzise nhaurirano dzavakasiyira panzira musi wandira 14 pasina chisungo chakabuda pamusangano uyu Amai Alexander vati havasi kufara kuti mushandi wehurumende ari kutambira mari iri pasi ari kupiwa mari inoita madhora zviuru gumi nezvisere ari maRTGS asi mhuri imwe chete ichida zviuru makumi manomwe nezvipfumbamwe zvemadhora ari maRTGS pamwedzi kuti ikwanise kurarama izvi zvatsinirwa nemurongi wemisangano musangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vachausi chinosengwa
tikatarisa mari yakatambirwa nevashandi vehurumende Muna ndira haina zvainokwanisa kuti ite vashandi vehurumende kuti vakwanise kuendesa vana vavo kuzvikoro vakwanise kuenda kumabasa vakwanise kudya mari iyo haikwani tikatarisa veconsumer council mari yavari kutaura kuti inoda family of six nemari yakatambirwa nevashandi vehurumende iri pasi chaizvo zvinova zvinoratidza izvo kuti vashandi vehurumende vaita yatinoti total incapacitation kana kuti complete incapacitation yekuti havachakwanisa kuinda kana kumabasa
vachinosengwa vati musangano wavakaita mavhiki maviri adarika hauna chawakabuda nacho kunyange hazvo hurumende nevashandi vayo vakabvumirana kuti mari iri kupiwa vashandi shoma zvikuru zvekuti vashandi vehurumende vave kudya nhoko dzezvironda vachinosengwa vati izvi zvinogona kukonzera kusagadzikana munyika
izvi zvada izvi zvinokonzera kuti paite kusagadzikana munyika yatingati a threat to national security yenyika wai tichidaro vashandi vehurumende vakaenda kumabasa vane nzara vakaenda kumabasa nakufara hazvizombi kuti zvinangwa zvehurumende zvavanenge vanazvo kuti vashandi ivo vaite nemapolisi zvavanenge vaita kuti vashandi ivo vaite haazobudi semarongerwo aanenge akaitwa saka ndozvatanga tiri kuvarangaridza kuti aiwaka devanga vauya patebo tataurirana zvikoro zvati zvavhurwa paitwa something at least yekuti vashandi vakushenwe vaende kumabasa pamusoro papa izvozvo takanga tavapa our position yataita kuti isusu kuti no mushandi wepasi akanga achitambira iyo $670 United States dollars zvingatibatsira
asi mutungamiri wesangano revadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vati hapana zvizhinji zvavari kutarisira kubva kumusangano weNJNC kunyange ukaitwa sezvo achiti hurumende haina kuzvipira kugadzirisa matambudziko akatarisana nevashandi vayo
kunonoka kwavari kuita nhaurirano dzeNJNC kunoratidza kuti havana hanya nevana vavari kuti zvikoro zvivhurwe kuvhurwa kwezvikoro kwavari kungotika mabhokisi havanei nekuti maticha achauya kana kuti acharega sezvo kuti vana vavo ivo havadzidze kumapublic schools kwedu iyo NJNC zvayo pache zvayo yangove bhodhi rinongoita rekumwati kupanana maallowance nekudya mabiscuits hakuna chinonyanyobudawo chinobatika solution yaakutodzoka kuvarayiridzi solution yaakudzoka kumaparents yaakudzoka kumalearners ndovega vane simba rekuti kana vabatana vaita resistance vakwanisa kupusha vanokwanisa kuti vavhundutse hurumende iyi ikwanise kudzorera mari yematicha pa-pre-October 2018
mutevedzeri wegurukota rezvevashandi valove more matuke vati vanga vakabatikana vakati titaure navamavhima avo vati vari pazororo pari zvino hatinawo kwanisa kubata munyori wepublic service commission vajonathan utaunashe avo vanga vasati vapindurawo mibvunzo yatavatumira zvichakadai mamwe masangano evarayiridzi akaita seR2s progressive teachers union of zimbabwe pamwe neZimbabwe Teachers Association anotiwo nhengo dzavo dzinogona kutadza kuenda kubasa pachavhurwa zvikoro svondo rinouya sezvo achiti nhengo dzavo hadzisi kufara nemari yadziri kutambiriswa nehurumende masangano aya ari kukurudzira hurumende kuti ibhadhare vashandi vayo mari inoita $500,000 iri mari yekuamerica sezvo achiti mari yemuzimbabwe haisisina simba ndakamirira studio 7 muHarare ndini Frank Chikowore.
Zimbabwe Citizens Forum uye vari mutsigiri weZANU PF vaAlex Gakanjike Kandishaya vanoti vachange vachishanyira maofisi nedzimwe nzvimbo dzinoitirwa misangano yavati yekutengesa nyika nevari mumapato anopikisa. Rutendo Mawere anotipanyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau nhasi muHarare vakandishaya vapomera matambudziko ose ari kusanganwa nawo munyika kune vavati vatengesi vanotsvaga kuti nyika dzekumavirira dzigare dzichishora nekusada kubatsira Zimbabwe. Vakandishaya vati ivo nevamwe vechidiki vachange vachishanyira mahofisi aya nedzimwe nzvimbo dzavanoti kune honzeri dziri kuita kuti upfumi hwenyika hurambe huchidonha pasi pechirongwa chavari kudana kuti emotional toll. Vatiwo vachange vachishanyira mahofisi emumwe wavatevedzeri vemutungamiriri webato idzva Citizens Coalition for Change vatendai BT
vechidiki veZimbabwe taatichiwirirana kuti ngatifambei tichishanyira nzvimbo kana kuti mahofisi atinoziva kuti ikonomi yeZimbabwe ndokwayakakuvarira. Saka mahofisi anotisanganisira mahofisi avabiti anosanganisira waimbo vemuzinda weUnited States of America Embassy anosanganisira mahofisi aimbova ebato rinopikisa anosanganisira magolf club kwaiendwa nevanhu vakaita sana atsvangirai vachinotamba gorofu ikoko vachiwirira nevarungu kuti ngatiparadze nyika anosanganisira zvipatara zvakafira vana veZimbabwe vashaya mishonga nekuda kwezvirango zveupfumi zvakakokwa nevamwe vedu vangaida kuita humbimbitoka. Saka taakufamba nevechidiki tichivaratidza kuti aiwa zvekuenda kunana Chimoyo zvakanaka asi ngatitarisei nzvimbo dzaurayirwa vanhu vedu muzuva ramasi. Aiwa ngatifambei tichiona mabani ese atinoziva kuti apa ndopakatsogodzerwa nyika yeZimbabwe ndozvatawirirana. Saka tiri kutanga mangwana
achibvunzwa nestudio 7 kuti chinangwa chavo chinenge chiri chei vakandishaya vati izvi vari kuzviitira kuti varatidze vechidiki kuti matambudziko avo ari kubva kupi.
Izvi zvinobatsira kugadzira njere dzevechidiki. Chinonzi kuziva mbuya huudzwa zvinorevei munhu wese anofanira kuziva nhoroondo munhu wese anofanira kuziva pabva dambudziko rake.
Vakandishaya vati vataura nemapurisa vakatiwo nzendo dzavo idzo vati vachaita mumaguta akasiyana siyana dzinenge dziri dzedzidzo nekudaro hazvinene kuwana mvumo kubva kumapurisa asi vabiti vati zviri kuda kuitwa izvi hazvisi zvitsva vachiti vakandishaya ndizvo zvavanogara kuita zvekushanyira mahofisi avo kunoita mhirizhonga vabiti vati zviri kuitwa izvi runongova ruvengo kwavari pamwe nebato ravo
ndezviri zvinhu zvezano pf iye muchinda iye anonzi kakanzi mucio gore rino chaiva anga ari pamahofisi anaya achiimba asi mapurisa vakamuita gore rakapera akatotsretsena kuda kutondiuraya ndotoa nemameseji acho so zvinhu zvoda kunanga kuropa zvinhu zvoda kunanga kuti vandiuraye nekuti zano pf kana kutombondiona ende haidi kuona bato randiri Coalition for Change, Nim Tunamiri will do Babato get no suits. So soon the war.
Vabiti vatiwo chinangwa chikuru ndechekuva chikichidzira nekuchikichidzira bato reCitizens Coalition for Change asi vakati zvazvisi kuzoitika
zvinhu zvevanhu vada kushishidzira kuti titsauke munyaya yechanduko hasho takatsauka ba
nyanzvi mune zvematongero enyika uye vachishanda nesangano replatform for youth development vaowen ndiwayo vashora mashoko avakandishaya
ava vanhu vada kupedza kuti pane mutemo uda kugadzirwa nehurumende weTVO amendment bill kuita kuti paunozoenda kuvanhu vange vakwidza chikero chekuti vanhu vange vachiutambira saka itori kampeni yavatanga yakatarirana nezvePVO amendment bill
valewayo vatiwo zviri kurongwa navakandishaya zvinotyora mutemo yenyika pamwe nekutyora kodzero dzevamwe vanhu
vanhu vanenge vachiita kumhanyisa ivi rezano pf havanyanyi kutarisa marights vanoshandisa kutyisidzira havanyanyi kukoshesa kuti munhu ane kodzero havazvitarisi izvozvo
tsvakurudzo yakabudiswa netransparency international svondo rapera inoratidza uori ndihwo huri kuvhiringa zvakanyanya upfumi hwenyika ndakamirira studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere
rezveutano rinoti vanhu vana vakafa nechirwere checovid-19 nezuro zvasiya vafa nacho vave zviuru zvishanu nemazana matatu nemakumi matatu nevanomwe kana kuti 5337 vanhu makumi mana nevashanu vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare zvasiya vabatwa nacho kubva zvachatanga kupararira vave zviuru mazana maviri nemakumi maviri nemapfumbamwe kana kuti 229,460 bazi rezveutano rinotiwo vanhu vabayiwa nhomba yekutanga vave mamiriyoni mana nezviuru mazana maviri nemakumi matanhatu nemanomwe zvine mazana mashanu nemakumi mashanu kana kuti 4,267,550 vabayiwa nhomba kaviri vave mamiriyoni matatu nezviuru mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nematanhatu zvine mazana matatu nemakumi matanhatu nemasere kana kuti 3,296,368 vabayiwa nhomba katatu vave zviuru makumi mashanu nemashanu zvine mazana matatu nemakumi masere nemumwe kana kuti 55,381 hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana nhomba yecovid-19 kuti inyatsoshanda zvakanaka kunyange hazvo bazi rezveutano riri kuti uwandu hwevari kufa nekubatwa nechirwere checovid-19 huri kuramba huchidzikira dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti dzatangawo kuongorora zvakasimba mashoko ekuti pane imwe mhando itsva yechirwere checovid-19 omicron iri kupiwa zita remadunirirwa rekuti stealth omicron kana kuti ba.2 iri kubata vanhu vakawanda kunyika dzekumawirira dzeeurope asi vaimbova gurukota rezveutano vari munyori wezveutano mubato rinopikisa richangoumbwa reCitizens Coalition for Change Dr. Henry Madzorera vanoti vanhu havafaniri kuvhunduka
covid-19 iri kushereketa zvikuru panyaya yekuti iri kuve ichichinja chinja ichiita mamutation ichichinja unhu hwayo Asi chatoda kuemphasize kusimbisisa kuona Zimbabwe ndicho kuti izvo. Madzivirirwe COVID-19 imamwe chete whether tiri kudila ne alpha variant kana ne beta variant kana ne delta kana ne omicron ngatina beti kuramba zvataiita izvo zviya ndozvinoshanda zvokugeza maoko nemvura nesipo nguva dzese very frequently kungogaragara geza maoko nemvura nesipo nokuti ndiwo anofambisa chirwere ichi masanitizers anoshandawo kuuraya utachiona wemaoko edu.
Vanhu vari kutedzerawo here semaonero amuri kuita zviya zvekuti vagare vakatarangana kana kuti social distancing?
Nyaya yesocial distancing tinenge tatoikanganwa nokuti ukaenda mumastoro unoona kuti vanhu vanonga vakangopakichana. Ngatimirei tiri kure nakure, 2 meters apart dzakanaka. Nyaya yacho chaiyo chaiyo ndeyekuti kugara kure nevamwe ndokwakanaka. Kana uchikwanisa kugara 10 meters ndo dziri better than 1 meter. Saka ngatigarei tiri kure nakure. Ngatisaunganai mumba imwe chete. Kana tiri tine zvatiri kuita tiri mumba, ngati make sure kuti pane ventilation yakakwana, mawindo akavhurika, mhepo iri kuvhuvhuta, kana mafeni aripo ari kuvhuvhuta. Zvinobetsera izvozvo kuti tisapanana utachiona. Ngatisambundirana mbundirana, ngatisamhorosanai nemaoko. Kubatana maoko iyo mastrategy wayo. Masuper spreaders
ndeyapi aya?
Mariro, nyaya yemichato. Ngatisenjerere nokuti tiri kuona izvino kuti kukaitika mariro kunozofa vamwana 3-4 very close family members nenguva pfupi pfupi inotevera mazuva mashomanana anotevera. Imhaka iyoyo yokuti kumariro taakuchema umo wedu, taakuita cast off restraint. Taakufunga kuti kuchema ndo kwakakosha kudarika kuzvichengetedza utano hwedu. Izvo zviri kuurayisa vanhu vakawandisa. Ndichikurudzira hurumende zvakare hatimbonyarari panyaya yemazupco buses.
Zvii zviri kukodza imoyo kuzupcoko?
Nokuti ndiri kuona huori nokusafunga kwakanaka kwokuti hurumende yakaita bottleneck patransport system. Panguva yavaifanira kuvhura transport system kuti vanhu vese vafambe vakafefeterwa vasina kumanikidzana sezvo vari kuita izvino mazupco buses. Tikangoita izvozvo ndinoona kuti todzivirira COVID zvakanaka. Nyaya yekubayiwa nhomba ndoyokupedzisira. Munhu wese ngaabayiwe nhomba. Nhomba dzinobetsera, hatakubva nadzo pano nhasi. Vana veZimbabwe vanoziviwa nemascars enhomba pashoulder pavo. Ngatirambei tine mbiri iyoyo yokubayiwa nhomba, zvinotibetsera.
Vaimbova gurukota rezveutano vari munyori wezveutano mubato idzva reCitizens Coalition for Change, Dr. Henry Madzorera, vari parunare kukwekwe. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa emukenya anoti asunga munhu mumwe chete anofungidzirwa kuti ndiye ateya bhambu rauraisa vanhu 13 nhasi. Vange vari mubhazi range richifamba padyo nemuganhu weSomalia neKenya. Nhengo dzedare reSenate muAmerica dzinonzi dzave pedyo kuwirirana pamutemo wekutemera Russia zvirango pamusoro pezvairi kuita muUkraine, uye zvimwe zvirango izvi zvichatanga kushanda Russia yacho isati yapinda nechisimba muUkraine. ZANU-PF inoti haisati yatambira komiti yemashonaland west sezvo pachiine zvinhu zvinofanira kugadziriswa mudunhu iri. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Komiti yeprovhinsi iyi iyo yave kutungamirwa namai Mary Muliswa Chikoka vana vagurukota redunhu iri yakaswera zuva rose musi wemugovera svondo rapera ichiedza kugadzirisa zviri kunetsa. Vanoziva zviri kuitika mukomiti iyi vanoti dzimwe nhengo dzakakundwa musarudzo dzemuprovhinsi dzakaitwa mwedzi wapera dzakapiwa zvigaro zvepamusoro kudarika nhengo dzakakunda musarudzo idzi. Semuenzaniso, muchinoi muzvari Magi Chidarikire vakakundwa naMai Linda Sauramba pasarudzo, asi muzvari Chidarikire vakazopiwa chigaro chekuve munyori wezvokufambiswa kwemabasa mudunhu, amai Sauramba vachipiwa chigaro chemutevedzeri wemubati wehomwe. Kuchegutu, mumwe wevechidiki vaTimothy Masviba vainzi vabviswe pachigaro chekumirira vechidiki vachinzi vakurisa, asi vari mudiki kuna sachigaro wevechidiki mudunhu iri vatafadzwa Masenda. Mutauriri webato reZANU PF mudunhu reMashonaland West vaNigel Murambiwa vabvuma kuti komiti yavo haina kugamuchirwa nePolitibiro vachiti kune dzimwe nhengo dzakakundwa dzakaendesa zvichemo izvo vanoti vakagadzirisa nemugovera.
Okay, is meta and everyone complaints. Don't ever know, I'm gonna complain. My elections every time I know it's what is in my general election. Don't turn on an unita. Sagavano unita, you Rangavari ku Gazuniswa, the chemos I was Wongoro, and Yakuru Akumiro, for political. I see a Panama changes. I can teach.
Vamurambiwa vati vanofara kuti komiti yavo yakazogadzwa zviri pamutemo nemugovera mushure mekugadzirisa zvose zvaidiwa.
Kapedza maelections emusangano tisati tagara, tinofanira kukumichidzwa nebandiko redu repolitiki. Zvava ndizvo zvakazoitwa muso mugove pakauya mapolitical members. So there were no changes, but maybe one or two in the UPK.
Asi dzimwe nhengo dzaramba kuzivikanwa dzinoti hapana chakagadziriswa nemugovera. Murongo wemisangano muZANU PF vaMike Dina vabvumawo kuti komiti yeMashonaland West aida kugamuchirwa nePolitibiro sezvo sarudzo dzisati dzapera kuitwa mumatunhu madiki ose. ZANU PF yakaita sarudzo dzematunhu mwezi wapera idzo dzakaita mitauro, kunyange hazvo mutungamiri webato iri vaEmerson Munangagwa vakatambira zvakabuda musarudzo idzi, vakakurudzira kuti vose vakanga vakundwa nevakanga vakunda vashande pamwe chete. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona. Bato reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC rinoti rave bato idzva rakazvimirira risinei nechose chine chekuita nebato reMDC rakavambwa naMushakabvu Morgan Tsvangirai muna 1999. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Mutevedzeri wemutauriri weCCC vaOsalo Siziva vati mashoko ekuti vabude mubato reMDC zviri pamutemo mashoko asina musoro, sezvo mutemo uri pachena kuti munhu anenge ave nhengo yerimwe bato anobva atorega kuve nhengo yeMDC.
Ndosaka vachironga nyaya yekuti maepidemic mutemo uri clear munyika muno, hatingasiri takudzidzisa vakomanda vasikanawo nyaya dzemutemo kuti mutemo uri clear kuti kana munhu wajoina rimwe bato yebato automatically resign from the other party. Plus hatingasiri nyaya idzozo. MDC nemaMDC nezvechinja is part of our past. Isu weiboko zvavanoita kukunde zvavo, isu haidi kupolitika In
Zatigiru and Asachi Garo, Triple C, Moduno, Remational and West, Varaf Magunje, our Latin Nego Zavo, Zagabudamu Battle, MTC, Nebusa Pindamu, Sangano, Ebato Iri, Kubamu Gorilla 2018, Kusa Badara Mari, Yakuba Nengo, Kumakore Matatu, where Kuben Nengo, Yerime Bato, Sesavakaita.
Mukasa Badara Masa subscription fees, Ako, consistently, membership Yako.
Atumutauru MDCT, Vawitness Jule, Vatuaku Yambira Nengo, Triple C, kuti dzibude mubato ravo, zviripam temo, kwete kuti vazoyeuka pakuvanaiwa, vave kuzovadzinga zvakare muparamende nemumakanzura kana vakunda. Vajue, vati bato ravo rine ruzivo rwakadzama pamusoro pezvinotaura mutemo webato, nokudaro nengo dziri kuzviti ndedze Triple C dzisazochema mune ramangwana nekuda kwenharo dzadzo.
Chandingango dekutaura panyaya iyi pari zvino ndechekuti vanoziziva wani vanhu ava kuti hatiwanzovhure muromo kutaura mazvi anodonha pasi achinhongwa nehuku zvikuru sapanyaya dzine mutemo mukati. Ukaona tataure chinhu taziva kuti mutemo wedu unofamba sei, nhengo yebate tirege kuramba tichingonyatsisana tichingozuzurudzana takubvisana muzvinzvimbo. Munhu ambopinda, vanhu ngavazive kuti constitution yavo vanoitevedzera zvizere, kwete kunyembera kudzungaira.
Nyaya yekuvhomorana pazvigaro yakatanga apo bato reMDCT rakadzinga nhengo dzeMDC Alliance muparamende nemumakanzura richiti inhengo dzaro dzakanga dzasiya gwara remusangano. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Tamuva, not to check my settings, my frequency, my feelings.
Mango, my soul, my pika, my soul, my it is on the man.
kenyundizo kata tituma kuti nati tikurovere ichinoma atitu atimborega utanda nyangwe zaoma.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitika murongwa wesarudzo dzemabai elections. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vashandi vehurumende nhasi vanyorera tsamba makurukota ehurumende vachiratidza kusafara nekunonoka kwavanoti kuri kuita kuchedzerwa kwemisangano yakanangana nemari dzavanotambiriswa. Mukuru weZimbabwe Citizens Forum vaAlex Gakanje Kandishaya vanoti vachange vachishanyira mahofisi nedzimwe nzvimbo dzinoshandiswa nevanopikisa hurumende. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai muchinzwa nhau dze isindebele.
Soko isika tisenda bako VOA Ndebele.